Danho iri idanho rakakosha zvikuru, ende hurumende yedu yavamunangagwai yakagona, nekuti dai vasina kudaro iye zvinezvi taa nemazana nemazana evanhu varichifa necovid iyoyi. Ungada kuziva kuti muna November takanga tisinga kune masvondo akatoti wandei tisina vanhu vakafa. Vanhu vakazotanga kufa muna December, pakatanga kubva vanhu vamwe vedu maZimbabweans anogara mudiaspora achiuya kuholiday kuZimbabwe. Ndo pakatanga kuti tione zvino kuti vanhu vane chirwere ichi chiri kupararira. Saka zvakakosha kuti hurumende yedu yakatora danho irori, seyatingati muchirungu a responsible government, yakatora danho irori kuitira kuti vagari vemuno muZimbabwe vasafa nechirwere ichi.
Vamavhinga, munoonawo sei danho rekumboti vanhu vagare mudzimba iri kana kuti lockdown?
Idanho rakaitwa musiya paduku, nekuti hurumende haisi kubatsira vanhu vakavharirwa mudzimba vanotambudzika, vanoda kuti vawane chouviri kana kuti vararame kuti vawane chikafu. Vanhu vakawanda vanodarika 8.6 million vanoda rubatsiro rwechikafu muZimbabwe. Asi hurumende yeZimbabwe chaingogona kuvhara chete nyika kuti kune lockdown, isingataure kuti vanhu vachararama sei, vachapuwa chii, chikafu vanochiwana kupi kana vachinge vakavharirwa muZimbabwe kudaro. Dzimwe nyika dzinosangana na South Africa nedzimwewo dzinobatsira vagari vemunyika vanenge vachitambudzika, dzinopawa chikafu, dzinopa zvakadii zvakadii. KuZimbabwe hakuna zvachose, vanhu vakangosara vari vega vari pachena, vakavharirwa. Uyezve rimwe dambudziko nderekuti KuZimbabwe mashoko anotaura nezvecoronavirus haasi kufamba zvakanaka, nekuti nerimwe divi kana vachinge vari vehurumende kana kuti vebato rinotonga rezanupf vanenge vachitenderwa kuita misangano yavo vakaungana ari magurumwandira kusina kunzi kune covid, asi zvozongotaurwa chete kana takutarisa nevanopikisa nevamwe. Semucherechedzo, musi wa23 December, president venyika vamunangagwa mukuru wenyika vakaita gungano rakakura chaizvo kwachivi, kunga kuine mazana nemazana evanhu. Asi hatina kuona nyaya yecovid ichitaurwa ipapo. Zvakarewo haisingori nyaya yekuvharira vanhu mudzimba chete lockdown inenge ichifanira kuti iitwe, asi zvipatara zvinofanira kunge zviine mishonga, zviine zvikwanisiro zvichishanda, uyezve hurumende ichikwanisa kuongorora nekuvheneka vanhu.
Vaparadza imwe nyaya yatiri kunzwawo kubva kuvanhu nevanorwira kodzero dzevanhu, ndeyekutiyo mapurisa nemauto ari kutyora kodzero dzavo uye vari kuita zveuori. Munoti kudiwo nemashoko aya?
Chekutanga hakusi kwekutanga kuti tiite lockdown. Lockdown takaiita gore rakapera, ende vanhu vanoziva kuti mutemo unofamba sei. Uyu mutemo uripo wokuti vanhu ngavagare kudzimba, ende vanodiwa chete mutaundi vanhu vaya vaya vatino vanoshanda kungatikati muessential service. Kana muhurumende vakatoti vanoda vanhu 30 pazana rega rega, saka hakuna kuti munhu ungati hanzi tiri kushungurudzwa. Aiwa, tiri kutoita zvinofanira kuitwa, hurumende iri kutoita zvinofanira kuitwa, nekuti tiri pacrisis muchirungu. Icrisis yatiri, saka hurumende yavamunangagwai iri kutoita zvinofanira kuitwa, nokuti takazvita gore rakapera ende vanhu vashoma vakafa. Iye zvino izvi ungada kuziva kuti kubva muna November kusvika iye zvino vanhu vafa iye zvino izvi vadhabhula. Muna November vanga vari kuma 200 something, iye zvino vakuma 400 nezuro, vanga vapa 420. Saka it's better kuti vanhu vati tiri kumbunyikidzwa asi vachirarama, nekuti zvakafanana nehondo. Garai kudzimba, nekuti ukafamba unokwanisa kupfurwa kana iri nguva yehondo. Saka izvi ndo zviri kuitwa nehurumende yedu. Saka vose avo vari kuti tiri kumbonyikidzwa tiri kuita sei, tinozviziva ndeve opposition veMDC vatingati muchirungu maprophets of doom. Ndodambudziko ratinaro muno munyika revanhu vakadaro ivavo. Saka zvisinei, isusu hurumende yedu ihurumende yevanhu, inoda kuchengetedza utano hwevanhu. Ndosaka yati vanhu garai kudzimba, musangofamba famba.
Vamavhinga, pindurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu.
Lockdown kuvharwa vanhu kunzi vagare mudzimba hazvireve kuti mapurisa kana masoja avane mvumo yekushungurudza vanhu kana kurova vanhu kana kusunga vanhu neuwandu hwakanyanya zvekuti munzvimbo dzavanenge vakachengetedzwa muchitokisi kana kumajeri kukazarisa zvinokonzera zvakarezve kupararira kwakanyanya kweCOVID-19. Hurumende yeZimbabwe ngaitungamidze kodzero dzevanhu pakuonesa vanhu kukosha kwekuremekedza zvakatarwa zvekuti vanhu vagare mudzimba, asiwo ichibatsira vanhu nechikafu. Nekuti vanhu vakamanikidzwa kunzi garai mudzimba vasina chikafu, vanoti kokusiri kufande kupi, regai tibude titsvage chinotiraramisa. Uyezvewo mapurisa nemauto ngaaudzwe kuti kwete musarova vanhu, musashungurudza vanhu, taurirai vanhu zvakanaka. Kana munhu achinge asungwa ngaasungwe, kwete kuti anorohwa, hazvisi pamutemo, kutyora kodzero. Saka tinokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti itungamidze kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pazvese zvangaitwa nemauto nemapurisa pakuchengetedza mirayiro yakatarwa yeCOVID-19.